Kanzuru yeHarare inoti yakatarisana nematambudziko akawanda mudhamu iri zvekuti ichatanga kugovera vanhu mvura mwedzi uno sezvo isakwanise kuti mugari wese muguta awane mvura. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pachigayo chemvura cheMorton Jeffrey Waterworks vapo uchabata vati mvura iri mudhamu yasviba zvakaipisisa nekuda kwetsvina inobva kuHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta iri. Izvo zvave kuita kuti Kanzuru ishandise mari yakawanda pakuchenesa mvura iyi.
Pollution yedu iri kubva uku kuistu kunoendewo kune masewerage works neother maindustries ari kudira into the streams zinolida into Lake Chera nechitumiza futi inoyaiko neruwa dzese dzinodira imomo. Saka nekunonoka kwaita mvura mukati rasapo its about 3 meters, 3.7 meters from the spillway drop yemvura yaitika. Saka munotoona kuti mulake muno mvura ikarega kunaya nokasika we are going to face some challenges with it too serious.
Vatiwo tsvina iyi inokonzerwa nevanhu vanoredza hove zvisina mvumo mudhamu yave kukanganisa Kanzuru pakupomba mvura. Mabharani mukuru weKanzuru injiniya Hosaya Chisango vati vari kukurudzira vagari kuchengetedza mvura uye Kanzuru yavo ichatanga kugovera vanhu mvura kutanga mwedzi uno.
Vamvura kwatiutasira kuti patuts dziri kutera makanzira dziri pano kwatidzoka tinenge tane mashedules edu atinozobvumirana navo kuti tochipublisha vanhu votarisira kuti ndomapira atinenge tichiita vamvura. Asi saka tiutasira wewo mwedzi uno waJanuary kuti pamasondo maviri tinenge tatanga structured water rationing kana kuti kugova mvura zvakarongeka zvekuti zvirege zvine timetable inooneka.
Vatiwo Kanzuru ichavhara chigayo cheMorton Jeffrey mukupera kwesvondo kuitira kuti setsvina irimo uye izvi zvichawedzera uwandu hwemvura kubva pa 360 megaliters kusvika pa 450 megaliters pazuva.
Pane basa zvatoda kuti riitwe muleki imomo paintake paweekend iri kuuya. Saka chatoda kuti timbovhara plant paweekend ipapa kuti tigadzise. Tine tariro yekuti musemanje patino musesondo manheru topedza todzosera mvura patinenge tatanga sondo rinoya mvura yedu inenge yatiwedzerei.
Vagari vemuHarare vanoshandisa 800 megaliters muchando ne 1200 megaliters panguva yezhizha pazuva rega rega. Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano recommunity water alliance vaHardlife Mudzingwa vaudza Studio 7 kuti havabvumirani nematanho ari kuda kutorwa neKanzuru ekugovera mvura vachiti zvichaita kuti vagari vabatwe nezvirwere.
Zvikonzero zvinoita kuti tisatendera nawo chekutanga chandataura kuti mvura haina substitute kuvagari. Chechipiri, Kanzuru kubva kumashure kuti akagadzira kare tichivakurudzira kuti batai mudzi wenyaya musabate mashizha edambudziko riri kusangana nevagari panyaya dzemvura. Tikavazivisa sekutaura kwamaita kuti gadzirisai nyaya yekumanejwa kunoitwa macatchments mawetlands matoro ari kumusoro anofidha muleki. Chechipiri tikati ngavagadzirise masuwa treatment plans nemaindustry ari kudira tsvina munzizi dziri kufidha kuleki Chera. Zvese izvozvo havana kuzviita.
Vamudzingwa vati Kanzuru inofanira kutora mvura kubva kune mamwe madhamu akaita seDawendale kuitira kuti pasave newater rationing.
Ende Kanzuru ngaigare yakaita maplans in the future yekuti kana zvinhu zvakadai anonzi mascenario mapping kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Uye tinoda kuonawo ruoko rwezino. Tinoziva hedu kuti Lake Chera inoonwa neKanzuru. Tinoda kuona ruoko rwezino. Tinoda kuona ruoko rwemacatchment councils anofalla under zino pakugadzisa dambudziko iri. Uye zvekare tinoda kuonawo hurumende yepamusoro mubhajeti rayo. Vamutulimwe recently vakatura bhajeti ravo rekuti vagadzise nyaya yemvura. Mari yavakapa kumatambudziko ati kutanga nezvavo inosiririsa zvikuru. Bhajeti rose remabhirioni esewai 2.7% yebhajeti rese ndoyakangozwa kumvura.
Muzvina bhizimisi vashanda padhamu iri kwenguva yakareba vagari Stafford vaudza Studio 7 kuti kuzara kwejecha mudhamu kuri kukonzerwa nekurimwa kuri kuitwa mumatoro nedzimwe nzvimbo muHarare nenzvimbo dzakatenderedza guta uye zvakakosha kuti zvisaitwe kuti dhamu rechivero risaparare. Vati dhamu iri range rakadzika mamita 20 nemasere asi pari zvino radzika mamita 10 nemasere chete sezvo razara jecha. Nyanzvi munyaya dzemvura dzinoti tsvina yakawanda iri kupinda muLake Chivero iri kukonzerwa neKanzuru yeHarare iyo iri kutadza kugadzirisa mapombi anotakura tsvina. Nyanzvi idzi dzinoti kuendeswa kwetsvina isina kiswa mishonga inodzora ukasha hwetsvina munzizi dzakaita semukuisi nemanyame kuri kuwedzera ukipa kwemvura yemuLake Chivero. Makore apfuura Kanzuru yeHarare yaiwanikwa nematarezi mhosva iine mhosva yekudira sewage muna mukuisi isina kucheneswa sezvinodiwa nemutemo. Nyanzvi mukuvakwa kwemaguta dzinoti guta reHarare rakavakirwa panzvimbo isina kunaka sezvo riri munzvimbo inofamba nemvura inopinda muLake Shivero, izvo zvinoita kuti mvura iyi isvibe zvakanyanya. Pari zvino guta reHarare rinoda mari inosvika mamiriyoni matatu emadhora semari yekutenga mishonga yekuchenesa mvura pamwedzi wega wega. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.